kuto lejekuti hatina kusunga sungano yakaburika zvakaida. Hongu takaungirana kuti tichaita misangano yakati wandei. Hongu takaungirana kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Hongu zvakabuda pachena kuti hurumende yakakanganisa kuti yakaburitsa masalaries nemabhesi aya tisina kuita nhaurirano. Asi patakasvika panyaya imwe chete yatanga tafambira isu ndekuti mabhesi atihana hurumende hatiringirani nawo. Ndo hurumende paakati aiwa ndoti painguva tigozodzoka musi wa27 muchemande tokurukura zvakare kuti toita sei. Asi chokwadi ndechekuti takaburitsa pachena kuchairperson wedu mai Alexander kune vanhu vakanga vaverenga pozisheni pamwe tese tikazosapota pozisheni yekuti hatibvumi kuti masalaries emuna June anzi anobhadharwa muna July.
Saka iyo hurumende yakati
ndo saka vakati tivape mukana kusvika musi wemanje. Hongu tikuzviziva kuti varairidzi vakawanda vaakutochema kuti haakutotitengesa. Asi kanyaya tikutaura pano inyaya inoinvolva mari yakawanda haigoni kuti ingomesa dhesizheni ipapo. Makurukota anga ari matatu aithink pane posibhiliti yekuvanga vaida kuindenda purezidendi wavo vanenge vachida kuona mamwe maarms estate kuti vaonetewaaie sei. Vasina masa vakazenge vauya neimwe proposal yatakaramba kuti hatigoni isu kumeka dhesizheni nekuti vasina masa vanga vati tibvumai kuti tikupei masalaries emuna July iwaya pamadhesi ataanaunda. Asi kuna July imomo zvakare ndokubhadhara isalari yechipiri emuna July muna July. Tikanditi apa panda kuti tifunge nekuti tikange tabvuma mari yemuna July ikasazouya tinodii. Saka ndoza takukonsalta mamembers edu kuti vatiudze kuti vanoda here kuti vapuhwe mari muna July yekutanga yemuna June tozopuwa imwe yacho muna July. Asi tiripo handechekuti hatigoni kuti tibvume pasina kunyorerana pasi. Kana hurumende yabvuma kuti vanotinyorera pasi mamembers edu akabvuma kuti hongu dzinoita kuti vabvuma havo kuzopuwa mari musi wa 7 musi wa 14 vozopuwa imwe kuti